Manera na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina mbudzi 8 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakumikidza mabhazi matsva ekambani yeZupco muguta reBulawayo. Hurumende inodoma board idzva reBroadcasting Authority of Zimbabwe kuti ripe maresonance matsva kudzinepenyuro dzematunhu pamwe nematerevhizheni matsva. Vana chiremba vadzingwa basa vodarika mazana maviri. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vadoma vaCharles Manzi Sibanda kuti vavesa chigaro weBoard reBroadcasting Authority of Zimbabwe vachivimbisa kuti vari kuda kuti board iri ritange kupa maresonance matsva ekutepfenyura. Vamwe vari muboard iri vanoti Ambassador Boniface Guwa Chidya Usiku, vatendai Karonga, amai Vongai Makamure Nduna, amai Vimbai Nyakudya, Ishe Mabikwa, va Oliver Mandipaka, va Rodney Mazewe, amai Victoria Spiwe Mamvura, va Jonathan Mapinda, amai Audrey Chiwota, na muzvare Tendai Chakanyuka. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata amai Mutsvangwa.
Board rebhazi rakakosha zvikuru nokuti constitution yedu yeZimbabwe inotaura nenyaya yekuti munhu wese ane kodzero yekuwana information, kodzero yekuonawo kuti anoda kuestablisha TV channel yake kana radio broadcasting anogona kuwana license. Saka Broadcasting Authority of Zimbabwe ndiyo yatingati statutory board yakapiwa basa iroro rekupa malicenses. Ndo vanotarisa kuona kuti tinenge tine spectrum yatinoti broadband yakakura sei, kana vaona kuti tine yakakura sei vochiinvita kuti vanoda maradio tozviziva kuti muZimbabwe vakawanda vangada vari kutsvaga mari kuda kupiwa malicense. Tinoda kuti matite matv channels akawanda munyika medu netinopa vanhu vedu an opportunity yekuti vawache zvavanoda. Vanoda kuwache sports, wache sports. Vanoda kuwacha educational programs, wowatch. And nyika dzese mukatarisa vane machannels akawanda. Saka takanga tatanga tatisarirei senyika and ndosatiri kugadzirisa kuti iyoyi statutory board inyatsoita basa ravo rakazara vachipa information kune vana veZimbabwe kuti vagone. Toda kuti kwese kwese kuve nemaradio kumacommunity radios so that hapana anosara mukati menyika yedu asingagoniwo kunzwa redhio yemunyika make kana kuwana television.
Zvino hapazoitwe zvetsvete here zvinotyirwa nevamwe pakupiwa maresonance apa?
Vachaita vasina kufevha, asi kuti vese vanoapplya vanenge vari interested kuti vawane malicense ecommercial television kana kuti community radio ndivo vachatarisa izvozvo vachitedzera mitemo yacho kuti vanosarudzwa sei vachivapa malicense ivavo.
Asi kamai Mutsvangwa wamwe anoti muromo hauzarirwi nerwizi, zvinozotanga riini kuti vanhu vatange kuwana maresonance aya?
Aiwa, vanodaro havadi kutarisa zviri kuitika munyika. Munyika muri kuitika a lot of reforms and economic transformation. Saka pane vanogara vachingoti munongotaurwa mutaurwa, asi zviri kutofamba zvichifamba zvichienderera mberi.
Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vari parunare muHarare. Tabata omkuru we Zimbabwe Association of Community Radios kana kuti Zacras muzvare Vivian Marara kuti tinzweo diviravo panyaya iyi.
Bodhi rebhazi rakasarudzwa kudhara asi changa chasara inyaya yekuita induction yekuti vanzwisise basa ravanoita. Saka nhasi induction yaitwa.
Tataura namai mutsvango vari kuimbisa ivo kuti varoda kuti vanhu vatange kupiwa maresonance kunyangwa hazvo vasiri kutara nguva yaicho yekuti zvinotanga riini. Mune chivimbo here chekuti izvi zvichaitwa nechimbi-chimbi?
Chinonetsa ndechekuti mashoko aya tamanzwa nguva zhinji kubvira mazuva angainava mugabe semutungamiri wenyika. Ende tichirongomanzwa mashoko iwawa. Saka isusu tarisireri ndekuti pari zvino hatichadi kungovimbiswa asi tatakuda kutoona zviro zvichiitika. Nekuti dzimweni dzenguva tinofungira kuti tikanzi ndozvakuda kuitika tovatati zvinga zvakaisvira zvaitika. Asi mozongoona nekufamba kwenguva kuti hapana chiri kuita. Saka hongu tinofara nemashoko amai mutsvango asi chatiri kunyanya kuda kuona nhepfenyuro dzemunharaunda dzichipiwa maresonance. Uye zvekare pachiiswa mitemo inonyatsoratidza kuti kana vanhu vakuda kutepfenyura kana kuti maresonance nhepfenyuro dzemunharaunda maprocesses avanotevedzera ndeapi. Saka isusu chatiri kutarisira ndechekuti paiswawo zvekare anonzi macommunity radio regulations kuitira kuti vanhu kana vakuda kutepfenyura kana kuapplya vazive kuti vanofamba nemutoo.
Mukuru weZimbabwe Association of Community Radios kana kuti Zacras muzvare Vivian Marara vari parunare muHarare. Bazi reUnited Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs rinoti nyaya yenzara iri kukonzera kuti vamwe vana vatadze kuenda kuchikoro munzvimbo dzakawanda muZimbabwe. Sangano iri rinoti pari zvino vanhu vanodarika mamiriyoni matatu kumaruwa nemamiriyoni maviri mumadhorobha vakatarisana nenzara yakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura uye kusamira zvakanaka kwehupfumi. Sangano reInternational Monetary Fund rinotiwo mitengo yezvinhu yakakwira nezvikamu mazana matatu kubva muzana munanyamavhuvhu chete. Sangano reUnited Nations iri rinotiwo kusamira zvakanaka kwezvinhu kwapa kuti madzimai nevanasikana vanosvika zviuru mazana masere nemakumi mana nemumwe vade kuchengetedzwa sezvo kodzero dzavo dziri kumbunyikidzwa. Ko hurumende iri kuitei kugadzirisa dambudziko revana vari kutadza kuenda kuchikoro kunzvimbo dzakaita sana Manicaland dzakawirwawo nedambudziko redutu mupengo remhepo nemafashamu emvura kana kuti cyclone Idai? Kupindura mubvunzo uyu tabata gurukota rezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavhima avo vanga vachishanyira kuManicaland kuti tinzwe zviri kuitwa nehurumende.
Pachikoro pandaenda ndandasvika nguva yelanji ndatowana vana vachidya pachikoro ipapo. Chikoro chine vana vanoda kusvika 900 panonzi paBiriri primary school. Saka hurumende iri kuisa chibage muzvikoro kuitira kuti vana vafidwe at least 1 meal iri hot. Saka pachikoro apa pane vana 900 vese vanga vapiwa chikafu chelanji pandasvika. Mazuva mashomanene apfuura hurumende futi yakanga yaisa mari muzvikoro yekuti zvikoro zvitenge bhinzi, mafuta nezvimwe zvinogona kushandiswa seusavi. Izvozvi pane imwe futi mari yakareleaswa nehurumende kuti itenge zvinhu zvakaita seizvozvo. Even though kune drought pakati pegovernment nemamwe maorganizations aya vanhu vari kuwana chikafu. Tichada kuti hurumende ikurumidze kuunza chibage chinobva kunze kuitira kuti tisazopererwa nechibage zvachose. Iko zvino tichinacho, vanhu vari kupiwa, vanhu vari kupiwa futi nemama organization. Zvikoro zvemuno muManicaland zviri kupiwa zvakare.
Vakawanda vari kuti hongu chibage vari kuchiwana asi namo yeusavi poitwa sei apa?
Zvikoro zvizhinji zvinenge zvichirima muriwo wazvo zvega uye zvinenge zvichizotsvaga zvakare uma usavi kuwedzera pane zvavanopiwa nehurumende.
Gurukota rezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavhima vari parunare kwaMutare. Tabatawo mumwe murayiridzi wekuVictoria Falls muzvare Roslyn Ucheokunze avanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mudunhu ravo.
Ichokwadi, vana vari kutadza kuenda kuchikoro nenyaya yekuti chikafu chiri kushomeka. Maparents vanova ivowo magadheni avo, they are failing kuti vape mamules kuti vadye vasati vaenda kuchikoro and kuti vazodyawo futi vari pachikoro. Saka vana vazhinji, they are opting to not come to school. Of course, pane mamwewo masituation ekuti they do not confide, havatauriri vanhu vakawanda kuti ndo situation, but vacho vari kutaura vanopa mashoko ekuti zvonei kudzimba hakuna chekudya. Saka kuti ivo vamuke vachiuya kuchikoro zvava zvinhu zvakaoma, and izvi zvatoitwa kuti zvive wes nekuti zvonei zvikoro zvakasvimbopa chikafu under the school feeding program hazvichakwanisi kuramba zvichipa vana chikafu. Pachikoro chinonzi Baobab Primary School kuVictoria Falls vari kupama chakadha kana kuti noati manhusho anenge asina kana usavi kana chii. Chikafu changa chigara chichipiwa nehurumende Chibage, and zvikoro ndizvo zvanga zvine mandate yekuti zvitsvage usavi. However, nenyaya yemaeconomic conditions, maSDC committees haachakwanisi kutenga zvinhu zvinenge vana beans, mafuta, chichi, yekuti vana vazobikirwa kuchikoro. Saka chiri kungopiwa kuchikoro ichocho machakati asina zvimwe kana mangai. Kune chikoro chinonzi Chamabondo, vana vari kupiwa mangai.
Saka zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka, and the situation has got so bad to the extent yekuti chero mateachers acho anga achiraramowo nechikafu ichocho chaanga achiwanawo kuchikoro vaakungodyawo mangai nevana.
Mumwe murayiridzi wekuVictoria Falls, Muzvare Rose Lily Ushewo Kunze, vachitaura vari parunare vari kuVictoria Falls kwakare. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mushure memakore makumi matatu mudhuri weBerlin Wall wadonhedzwa, America inoti iyo nemadzisawira ayo dzichiri kusangana nenguva yakaomarara muhondo yekurwisana neutongi hwechicommunist, uye nyika itsva dzinofanira kudzivirirwa kubva kuRussia neChina. Chero zvichaitika musi wa12 zvita mushure mekunge vanhu vemuBritain vavhota kechitatu makore mana, nyika iyi iri kubuda zvakare isina kubatana sekutaura kuri kuita vaongorori musarudzo dzayo. Varwere nevanorwarirwa vanoti vari kushishikana zvikuru nekusavapo kwemachiremba muzvipatara zvehurumende, vachiti izvi zviri kutyora kodzero yekuva neutano hwakanaka. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti kunyange hazvo kuzvipatara zvakaita separenyatwa neHarare kuna vana chiremba vashoma, hazvisi kunyanyobatsira sezvonyanzvi muzvirwere zvakasiyana-siyana dzisiri kuwanikwa muzvipatara izvi. Mumwe murwere angari paHarare Hospital achida kuona chiremba wezvemabhonzo vaCosmas Zhou vati vari kutokatyamadzwa nezviri kuitwa nehurumende iyo iri kuramba ichidzinga machiremba panguva iyo varwere vari kutadza kubatsirwa muzvipatara zvehurumende.
Toshaya anotiongorora vanhu vari kurwara, vanhu vari kufa. Ivapa taiverenga kunzwanzi vekuRwanda naPresident wavo vari kutoita kutoona sei kuti vangagadzirise utano hwemunyika, sekta yemunyika. Saka isusu zvinotikatyamadza zvikuru kutoona kuti nemamiriro akaita zvinhu ana chiremba vamiswa basa, anotoona ndiani, ndozvihutinetsa especially maringe nezvipatara zvehurumende zviriwo izvo zvakati chipei. Tikurwadziwa zvikuru nenyaya izvozvo. Dai vagara pasi vaona kuti vangadii kuti ana chiremba vadzoswe pabasa.
VaKenias Chipenzi Avo vana baba vavo vanonetsekana nechirwere chemoyo vati havachaziva pekubata sezvo vasina mari yekuenda kumasejari emachiremba uko vati kunoda mari yakawanda. Vachipenzi vati dai hurumende yatsanangurira veruzhinji kuti zvairi kudzinga vana chiremba ichagadzirisa sei dambudziko rekushayikwa kwavo kuzvipatara.
Tichikwanisa kuenda kumaprivate doctors hazvina zvazvinobatsira nenhauro yekuti mari yacho hatina. Tatichitoraramawo nenyaya yekuenda muzvipatara zvakachipa zvehurumende zvine zviri zvehurumende izvi. Saka dambudziko raapo nderekuti kudzingwa kwaitwa machiremba aya zviri kurevera kuti vachatipa vamwe kana kuti vane dzimwe nzira dzavangagadzirisa nadzo, asi ndoona sekuti zvinhu izvozvo hakuna chinogadzirika nekuda kwekuti vanhu vavadzinga ivavo ndo vanhu vanga vakabata nyika.
Kushushikana kwevarwere uku kuri kuya panguva iyo Health Services Board yabudisa gwaro rekuti pari zvino yadzinga vana chiremba 211. Mugwaro ravatumira kuvatori venhau iri, Health Services Board yatiwo vana chiremba 213 ndivo vatongwa nemhosva yekusaenda kumabasa. Vati asi pana nachiremba ava vatatu chete ndo vakauya kwainzwika nyaya dzavo. Health Services Board inoti iri kutarisira kutonga vana chiremba vanopfuura 500. Vachibvunzwa neStudio 7 parunhare nhasi kuti matanho api achatorwa nehurumende kuona kuti kuzvipatara kune madhokotera akakwana, sachigaro weHSB Dr. Paulina Skosana vati munyori mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva ndivo vakapiwa masimba ekuti vaone kuti zvingaitwa kuti kuzvipatara kurambe kuchishanda. Vaskosana vati vakamirirawo kunzwawo kuna Dr. Mahomva. Studio 7 yatadza kubata Dr. Mahomva sezvo nhare mbozha yavo yanga isingaiti. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakumikidza mabhazi matsva ekambani yeZupco muguta reBulawayo nhasi vachiti hurumende yavo yakazvipira kuti veruzhinji vawane zvifambiso zvinowanikwa nguva nenguva zvichifamba zvakanaka uye zvisingadhure. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pachiitiko chekukumikidza mabhazi 46 pasiti hall muBulawayo nhasi mangwanani, vaMnangagwa vati vange vane mufaro mukuru kuve pachiitiko ichi, vachiti mabhazi aya achabatsira kurerutsira veruzhinji panyaya dzekufamba.
This fleet is expected to go a long way towards revamping our public transport delivery system.
Pakwe mabhazi aya kunotarisirwa kubatsira zvikuru mukumutsiridza basa rokufambiswa kweveruzhinji uye kubatsirawo kuderedza mari dzakakwira dzekufambisa idzo dzanga dzave kubhadharwa neveruzhinji kumaruwa nemumadhorobha.
Pamabhazi akumikidzwa nhasi, akawanda acho achaendeswa kumaruwa ekumatunhu eMatebeleland North neMatebeleland South, asi vaMnangagwa vati pane mamwe mabhazi ari munzira achashanda muguta reBulawayo. Vati hurumende yakazvipira kudonzvo rayo rekuti mugore ra2030 Zimbabwe ive yave inoverengwa panyika dzakabudirira, vakati zvakakosha kuti nyika ive nezvekufambisa zveveruzhinji zvakakwana. Vati hurumende yavo yakaona zvakakosha kumutsurudza kambani yeZimbabwe United Passenger Company, ZUPCO. Vati hurumende iri kutenga mabhazi anopfuura chiuru chimwe nemazana matatu achapiwa kukambani iyi.
After the realization that our commuting public has often fallen victim.
Mushure mekuona kuti panguva dzakawanda veruzhinji vanga vave kuomeserwa nevamwe vari mubhizimisi rekutakura vanhu vachivabhadharisa mari dziri pamusoro-soro, takaona zvakakosha kumutsurudza kambani yehurumende yeZupco. Mabhazi achauya achibva kunyika dzeChina, Belarus neSouth Africa.
VaMnangagwa vati makanzuru nehurumende zvinofanirwa kushanda pamwe chete kuitira kuti veruzhinji vagokwanisa kuitirwa zvizere mabasa vanotarisira kuitirwa, vakashorawo zvikuru nyaya yehori. Mutungamiri wenyika vatiwo hurumende yavo yakazvipira kuendesa masimba kumatunhu. Vakafanobata chigaro chemukuru weZupco vaEvaristo Madangwa vati ZUPCO yave nemabhazi anosvika 500. Vakafano bata chigaro chamea wevulawayo vama landi nguwe avu vangewari po pachitiko ichi wauza Studio 7 kutibasa rema kanzuru ema guta kutiveru jinji wawane zifambiso. Vati wanotambira kuwepo kwe mabazi asi vati zvakakosha kuti mabasa achamuka muurongwa uhu apiwe vagari vemunzvimbo dzakasiyana siyana kuchaendeswa mabazi aya kwete vekunze.
Nyaya yezuko should be managed by local authority. Ndotine nyaya yema metro transport ukaenda South Africa. Saka muchiziva kuti hurumende nyika ino inenge ichida kungoita zvese nezvinoitwa nekanzu. But isusu toti aya mabazi awo yanoda kunotakura. Saka tauya kuzomatambira bira mabazi wa nekuti mabazi atengwa nemari inovhiswa nevana vemuZimbabwe. Saka ndokwatinotora mabazi kuti vanhu ngavachikwira mabazi.
Mumwe mugari va Friday Thomas Piri vati vanotambira chirongwa chemabazi ichi asi vakati zvakakosha kuti hurumende ione kuti migwagwa yemunyika yagadzirwa vachiti kana izvi zvikasaitwa mabazi aya achapera kufa nekukasika. Vatiwo zvakakosha kuti hurumende isangotarisa kunyaya yezvifambiso chete asi kuti ionewo kuti mitengo yezvinhu zvinoshandiswa neveruzhinji zuva nezuva yadzikiswa.
Zvanyore kune vanhu kuti vachienda kumabasa nekuenda kumamisha ndikuzi vanhu vazhinji vanguva kuri kuenda kumusha nenyaya yemudhirowe transport. Saka kana zvazvoda izvi hazvika zvanaka changosarira kuti mepi chiti kuti kudya kuti mapraisi adziko pasi bcause zve transport iri nyore kudya kukaita nyore futi hazvoita nani.
Semamu makamba ne hurumende kambani yezvipo yakambogwadama nekuda kwekusaita basa nemazvo kwevaitungamira kambani iyi pamwe chete nehuori. Mukutanga kwegore rino zvipo yanga yasarirwa nemabhazi mazana matatu nemakumi masere mazana maviri nemakumi maviri nerimwe ari mabhazi emakambani akazvimirira akaendesa mabhazi kuzvipo pasi pechibvumirano. Guta reHarare range rine mabhazi zana nemakumi mapfumbamwe nemana, Bulawayo ine makumi manomwe nematanhatu, Mutare ine mabhazi makumi matatu nemana, Masvingo gumi nematatu, Gweru ine masere, ukowo Chinoi ine mabhazi maviri chete ezvipo. Muna Chikumi, mabhazi matsva makumi mana nemanomwe akapiwa kuzvipo achibva kuChina neSouth Africa. Hurumende yakanyorera nawo chibvumirano chemabhazi matsva mazana mashanu neBelarus zvichitevera kushanya kwamunangagwa kunyika iyi munandira. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kana hurumende yava munangagwa ikasasunga dzisimbe pakugadzirisa nyaya yehuori kumutsurudza kambani iyi nedzimwe dzehurumende kuchashaya basa. Zvipo yakaumbwa muna 1980 pakawana nyika kuzvitonga asi kambani yaizikanwa neyekuti Rhodesia Bus Company nyika ichiri pasi peutongi hwevachena. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taura Ishava.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Chatinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu nhasi tanga tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Tanga tichitarisa kuti zvii zvingaitwe kuti zvinhu zvisanduke pari zvino.
Jasari kuno Cape Town, South Africa.
Pakadiko pakapa hapo?
Pakapa parinane. Inini ndiri kurwadziwa zvangu sisine maomera aita zvino kunyika kwedu. Kozvino zvaoma zvekuti nyaya nyanya kushata ndeutungamiriri wedu. Wanyanya kuita umbimbi ndoga. Maonero angu ndeyekuti mukatarisa zvinhu zvese maactions avo ese avari kuita. Munhu akakomplaina kuti ane zvinhu zvaari kuchema nazvo. Zvinhu zvingori general zvinofanira kuitwa nemunhu ari kurarama munyika yake. Asi ivo vanoona sekunge vanhu vese vakuita zvematongerwo enyika kana kuti vasiri vakunge vari kupandukira hurumende yavo. Asi nenyaya yavo yekukundikana kugadzirisa zvinhu nenyaya yeuori, nekuti tikatarisa zvinhu zvese zviri kunetsa ivo vanenge vachidyarifa vachifamba vachiita sei vachidya mari each and every day. Asi ruzhinji rweZimbabwe ruchitambura.
Saka tomboti imi mapuwa mukana wekuti chimbogadzirisa izvinhu munyika zvii zvamukatanga kugadzirisa?
Nauya ndotanga kugadzirisa ndeyekuti nyaya yeuori first. ndo ili yakanyanya kusunga zvinhu munyika medu ndo engage vamwe ma opposition party akusikutanga kuti yakundikana last time mashure uko vakakundikana pakaitwa hurumende mubatanidzwa zvinhu zvikaflowa zvakanaka tese tika munhu wese anga ane mari muhomwe
Gaga, masara ne 30 seconds, yes.
All right. What is needed now is unity. Mm-hmm. We need to go a step further with our politics. So we end up another stage of mm-hmm. finding each other. We will come back to politics, but ngati mbosangana iti kwani sekuti nyika iende mberi.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri mu Washington.
Munhau dzemitambo makundano ari kubvira moto Castle Premier Soccer League ari kumboenda pazororo achipamukana kuchibuku Super Cup. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Nyaya yekuti achatora mukombe weleague mwaka uno ndiani iri kumbomira svondo rino ichipa nguva kune imwe nyaya yekuti achatora mukombe wechibuku Super Cup ndiani. Apo makundano aya are kupinda muma semifinali. Wongu, Caps United, FC Platinum, Chicken Inn, dzakatsonana mukurwira mukombe weleague. Asi maziso nenzeve dzese zvere muchibuku Super Cup umo mune mitambo mikuru miviri kuBaba Field Stadium nemuBaobab Stadium umo muchabuda zvikwata chasangana mufinali yemakundano aya. Chimwe chiri kunakidza makwikwi aya ndeche kuti chikwata chiri kubvira moto muPremier Soccer League pari zvino Highlanders ichirimo makundano aya ine chinangwa chekubudawo nechekubata panopera mwaka. Asi mitambo yechibuku Super Cup iyi ere kusimuka mangwana muBaobab Stadium kumaruwa eMhondorongezi apo Ngezi Platinum Stars iri pamusha neHarare City. Zvikwata zviri izvi zvine nhoroondo yakasimba makwikwi aya mushure mekunge Ngezi Platinum Stars yakatora mukombe uyu muna 2016 Harare City itorawo muna 2015 na 2017. Asi Harare City ndiyo ine nhoroondo yakasimbisisa makwikwi aya mushure zvekare mekupinda mufinari kaviri nemasemifinari kaviri zvekare. Asi mumwe mucheveri wemutambo wenhabvu vaOliver Musongoro vanoti semaonero avo muBaobab Stadium maSunshine City Boys anorohwa.
Harare City iri panguva yakaoma, yakaluza masponsa, iri kufesa relegation, iri kutambira away. Saka Ngezi ine advantage yekuti tinokwanisa kuwina game.
Chimwe chiri kunakidza pamutambo uyu ndechekuti zvikwata zviviri izvi zvine varayidzi vatsva Rodwell Lakama weNgezi naLloyd Tebwe weHarare City avo vari kuda kutora mukombe uyu nekusimbisa midzi pamabasa avo. Asi mutambo uri kunyanyotaurwa nezvawo mumakwikwi aya ndeuyo uri muBaba Field Stadium umo ZPC Kariba iri kusangana neHighlanders. Zvikwata zviri izvi zviri kubvira moto unotyisa. Asi mumwe muteveri wemutambo uyu muzvare Cherit Mafukidze vanofunga kuti Highlanders ndiyo ichakunda.
Tichitarisa gore rinoi mukombe wechibuku ndowega wasara kuHighlanders, saka havasi kutozombotambisa mukana.
Highlanders haisati yamborohwa kubvira yapa basa reurayiridzi kuna Henry Peter Dijong uyo anga ari panyanga pamitambo mipfumbamwe yapfuura. Mushure mekutadza kutora mukombe weleague, vatsigiri veBosso vari kuona mukombe wechibuku Super Cup uri iwo uri wavo mwaka uno. Chikwata chatora mukombe uyu chinowana mari yemuZimbabwe inoita iyo zviuru makumi manomwe nezvishanu zvemaRTGS, uyezve chinoburirira kumirira nyika muCAF Confederation Cup. Triangle ndiyo ine mukombe uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda zvikuru Michael atereri musa kangano kuti muchirongwa chedu chelive talk tichange tichitarisa nemamiriro ezvekudya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiya mina mutungamiri Nkomo munaudze isiNdebele.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.